parisino ndiri kuKansas asi tinoshanda basa rekurima nekugaya hupfu tiri kuOhio. Zvekugaya hupfu takazvitanga gore rakapera nekuda kweCovid. Hapana kwataikwanisa kuzofamba nekuenda. Apa tanga tine chibage chakati wandei, saka takatanga kugadzira maputi ekumba masalted. Tobva tazogadzira mamwe maputi zvekare anenzi mahoney flavored atinongomwa yamaya huchi kuita kuti vanhu vanonetseka nemaallergies wakwanise kuzorapika. Saka zvinezvi taakugaya hupfu hwakawanda nekuti tine chibage chakawanda mudunhu reOhio kuno kuAmerica.
Makatanga rini zvekurima chibage zvekuti mungaita chibage chekuti chawanda tashaya zvekuchiita taakutoita hupfu?
Ndakatanga kurima muno muAmerica 2015. Ndaingorima tuchibage kwekuti ndikwanise kuzodya pamwe chete poneshamwari. Saka ndekufamba kwenguva pandakaona kuti vanhu vakawanda waifarira chibage chekumusha chisina kuiswa fertilizer ba, ndakazoramba ndichipambidzira zvishoma nezvishoma kuti ndirambe ndichikwanisa kuzopa vanhu vakawanda vaida chibage. Kunewo kune dzimwe nyika dzakati wandei wakafanana naKenya, wakafanana nenyika dzana Tanzania wanofarirawo chibage, saka chakati isusu tirime chibage chakati wandei.
Saka iye zvino maakurima munda wakakura zvakadii unokwanisa kuti musupply kana muwanise vanhu muAmerica muno hupfu? Nokuti ndinoona ini ndiri kudunhu reMaryland ndakatoona vamwe vaine tsapo dzehupfu idzodzo.
Takarima 10 acres dzechibage chekuZimbabwe chisina kuiswa ba fertilizer, asi chakangoshandiswa mupfudze wemombe newembudzi uye newehuku kuti chikure. Saka tiri kukarira kuona goho rakati kurei chaizvo. Uye pari zvino tine chibage chakawanda chiri kumatura kwedu chinokwana kusvika icho ndofunga kuma 5 metric tons chitoripo kare chekuti hupfu hauchapereba, maputi haachapereba. Saka tikakohwa gore rino tinenge taane goho riri pamusorosoro, tinenge taane chibage chakawanda chekuti tinoramba tichikwanisa kuti tifide vanhu kuZimbabwe nekune dzimwe nyika vanofarira hupfu hwedu hwemugaiwa nengwerewere.
Tiri kuona muri kugaya hupfu hwemugaiwa nengwerewere, muri kuzvifambisa sei?
Ndakakwanisa kushanda nevakomana vekumaabish. Patakatanga kugaya taingogaya hupfu hwemugaiwa wasina vachigayo chihombe chinokwanisa kugadzira ngwerewere. Asi takashanda nevakomana ava makore mairi adarika aya, saka takukwanisa isusu kuzogadzira hupfu hwengwerewere. Uye tiri kuronga zvekare kuti tigadzire hupfu hunodyiwa nevanhu wekuWest Africa, kunyanyanya wekuGhana uye newekuNigeria. Tinoda kuti isusu vanhu wese watema wekuAfrica vari muno muAmerica tikwanise kuvapa chikafu chavanofarira kunyanyanya chehupfu.
Vanhu vari kutambira sei zvamuri kugadzira zviri hupfu, ngwerewere, roramiru nemaputi?
Ndiri kuona zviri kugashirwa zvakanyanya nekuti pari zvino zvitakuendesa hupfu hwedu kumastates anodarika 15. Mamwe acho tinenge tichiti vanhu vanokwanisa kuodha padande mutande redu pawebsite pedu inoti www.redstarmaputi.com. uye vanhu vanokwanisa kutenga hupfu ipapo. Tobva tatongoshipa wobva waendeswa kumba kwavo, wanotoona hupfu hwavo huri pamusiwo peimba yavo padhora uchaipo, wanozongovhura dhoo muno muAmerica. Uye pari zvino isusu tane hupfu hwedu huri kuma6 states. Chinangwa chedu ndechekuti gore rinosati barapera tinge taisa hupfu hwedu kuma10 states muno muAmerica kuti vanhu varege kuzonetseka nekutenga hupfu. Uye tiri kuronga futi tikwanise kuzodaro munzvimbo yeCanada kuti vanhu vanenge vaodha hupfu hwavo pawebsite wanongozoona hupfu hwaapa dhoo. Zvese zvinongoitwa zvese ipapo paonline pawebsite kuita kuti vanhu vakwanise kutenga hupfu vari kunzvimbo dzese dzakasiyana siyana.
Ndezvipi zvimwe zvamunotengesa kana kugadzira kana kurima kunze kwehupfu ihwo nemaputi?
Kutanga iro gore rino risati marapera tinenge taakunza zviyo, hupfu hwezviyo, hupfu hwemhunga, hupfu hwemapfunde tinenge taanawo. Ndozvatiuda kuronga izvozvo tiite kuti kutanga muna Oktobha tinenge takukwanisa kuunza zvinhu zvakafanana neizvozvo. Zvimwe zvatinorima isusu kupurasi kwedu tinorima manhanga, tinorima ipwa. Pachipwa apa takukwanisa kugadzira jemu reipwa rekuti vanhu vanokwanisa kushandisa seshuga kana kuti vanhu vanokwanisa kushandisa sejemu chairo vachisa pajemu pachingwa nezvinhu zvavanodya. Zvese izvozvo taanazvo, tine jemu rakawanda chaizvo pekuti kana dai pano vanoda kutenga ipwa dzakapwanyiwa dzigogadzirwa kuita jemu taanadzo zvekare.
Shoko la munga siri wana wa Zimbabwe wakateri rapa neno nguwa wanga wari kumusha ne wari kuzipe nyika.
Ndinokuda kuti ngatisha ndine simba chikapu cha tino gazira isusu atisha ndiseba ma chemicals atisha ndiseba fertilizer tino cha ndiseba organic farming takaona kuti wanu wari kurwara nezvirwere zvakawanda zvinosangana negomarara kana kuti cancer zvinokonzerwa neizvo kazhinji kacho zvimwe zvezvimwe zvinokonzera izvozvo ma chemicals anopwaiwa mune chikafu chinodyiwa pachinenge chichikura saka isusu tinoda kungokurudzira kuti mhuri yese yeZimbabwe kwairi kwese pasi rose nezvizvarwa zvese zvepasi rino wakwanise kudya chikafu chakanaka chikafu chedu isusu chikafu chakanaka chine utano chinopa kuti vanhu waite upenyu hwavo hwakanaka saka tinongokurudzira vanokwanisa kuzviwana kuti ngavambotengawo zvatinogadzira mazuva ari kuteera tinenge takuudza ma 1 kg nema 2 kgs kuitira vanhu vane mhuri shoma vakwanise kuzotenga zvatinogadzira uye zvinhu zvemhando yepamusorosoro.